Vanoziva zviri kuitika mugungano renhabvu iri vanoti zvikwata hazvisi kuenda kuzorore pakati pegore semakore ose kubva musi wa1 kusvika musi wa31 chikunguru kutsiva mazuva akamiswa mitambo nemhaka yekusashandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium. Asi zvikwata izvi zvichapiwa mukana wekutenga nekutengesa vatambi panguva yazvinowanzoenda kuzororo iyi. Mutauriri wePremier Soccer League Muzvare kudzaibare vanoti pakaita zvitsva zvichabuda vachazivisa zvikwata neruzhinji rweZimbabwe zvikwata zvisati zvadzoka munhandare musi wa1 chikunguru. Mitambo yakamiswa kwemasvondo matatu zvichitevera kumiswa kushandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium nemhaka yekushayika kweutsanana. Asi varairidzi vezvikwata zvemugungano iri havasi kufara nemamisirwo chiriporipocho kwakaitwa mitambo vachiti marongero akadai anouraya mweya wekukwikwidza. Murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anoti haana kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zvakafambiswa sei.
Zvinhu zvacho zvinenge zvangokaruka zvangoitwa, kurongeka kwacho hatina kunyatsonzwisisa.
Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti zvinhu zvaomera vatambi nevarairidzi avo vanga vasingatarisire kuti mitambo ingangomiswa nenzira yakadaro. Okuwo murairidzi weShesham John Nyikadzino anoti kumiswa kwemitambo panguva ino zvakafanana nekuti zvikwata zvatoenda kuzororo yepakati pegore nguva yacho isati yasvika.
Timu yangu yanga isina chagohwese yanga isinga chamuisa tatasirira kugadzirisa kuti tichimuisa zvinoreva kuti tate mugore rakanaka tatakutarisira kuti haa zvinenge zvaakuda kuita nokuti tata kucreata machanzisi mikana yakawanda yekuti tikwanise kumuisa saka zvinoreva kuti apa zvatofanira nokuti vanhu vaenda kuofisisi.
Aingove mubati wehomwe weZifa Northern Region vaWarren kufandarerwa vanoti mitambo yanga isingafaniri kumiswa nemhaka yeNational Sports Stadium asi kuti zvikwata zvinoshandisa nhandare iyi zvaifanira kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa sezvinongoitwawo zvimwe zvikwata.
Zvikangonzi muHarare hamuna ground, hamuna ground. Dynamo Cape zvikanzika dzinotambawo kukipu kusiri kuhomu kwavo ndovamuchaonawo kuti zvinhu zvakaomawo kune munhu wese. I would believe that is a fair decision.
Asi murairidzi weDynamos Herbert Maruwa anoti zvinenge zvarongwa nevakuru hazvipikiswe.
Zvinenge zvarongwa nevakuru is beyond our control. Asi changodiwa ndechekuti tambe takafokasa kuti tambe yacho painozodzoka tinge tikagadzirira.
Pari zvino makundano aya ari kutungamirwa nechikwata cheNgezi Platinum Stars icho chine mapoints 23 point imwe chete pamusoro peHighlanders. Asi vakawanda kusanganisira vakudzaibere vanoti uku kutungamira kwetarakita vachiti mukombe uchaenda zvekare neFC Platinum.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe maliga apfuura yesa ndikuona kunge iyo ndiyo kuramba ichidzokorodza ichiramba izvi tamba matambiro anomeka sense saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Pari zvino FC Platinum iri pachinzvimbo chechina nemapoints 21. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.